Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nezuro rakaenda kudare reConstitutional Court nechikumbiro chekuti dare iri rimise kutarwa kwezuva richaitwa sarudzo dzegore rino. Zimbabwe Republic Police inozivisa pamusoro pezvevana vechikoro vakazvisungirira. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nezuro vakasvitsa mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nezuro rakakwira kudare pamusoro-soro reConstitutional Court nechikumbiro chekuti dare iri rimise mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutara zuva richaitwa sarudzo dzegore rino kusvika Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga patsva urongwa hwekutarwa kwematunhu igobuda negwaro idzva rinowirirana nebumbiro remutemo yenyika. Vaendeswa kumatare vanoti ZEC, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, gurukota rezvemitemo pamwe negweta guru rehurumende uye vapiwa mazuva mashanu ekuti vapikise danho reMDC iri. Hatina kukwanisa kunzwa mativi evaendeswa kudare repamusoro ava. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta kuti tinzwe zvizhinji.
Ongu mukoma Jonga, isu veMDC taenda kumatare edzimhosva nechikonzero chekuti veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC havana kuita basa ravo nemazvo uye havana kuriita zviri pamutemo zvinofambirana nebumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe. Zvimwe zvezvikonzero zvataendera ikoko mubasa rakaitwa neZEC ndezvekuti havana kutara miganhu zvakanaka. Imwe miganhu iri kuoneka ichisiya vanhu vasiri munzvimbo dziri kuverengwa kunzi dzichazovhoterwa. Zvimwe zvezvikonzero ndezvekuti havana kudoma mapolling stations kana kuti nzvimbo dzichazoenda dzichinovhoterwa nevanhu. Chimwe zvechikonzero ndechekuti miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti maward kana kuti maconstituency haabvumirwe pamutemo kuti apfekane. Saka tiri kuona kuti mutsvakurudzo dzedu dzatakaita mawards ari kupfekana, maconstituency ari kupfekana. Zvimwe zvezvinhu zvataisa kudare repamusoro kuti riongorore basa iroro rakaitwa neZEC. Kana takatarisa section 161 inotaura kuti hakuna constituency kana ward inofanira kupfuura imwe ne 20%. Ndo zvimwe zvezvikonzero kana kuti humboo hwatiri kutaura huripo huri kunzi hugone kugadziriswa kuburikidza nechichemo chatakanda kumatare edzimhosva epamusoro.
Sei bato renyu rakatora nguva kuti ringe richikwira kumatare edzimhosva richiona kuti kuziviswa kwegwaro rekutarwa kwematunhu kwatove nenguva kwaitwa?
Hongu tingaita setakatora nguva mushure mekunge the final delimitation report yabudiswa. Nechikonzero chekuti basa iri harisi basa riri nyore mukoma Jonga, ibasa rinoda kutora kunzvera kwakanyanya. tisangotarisa chete zvipepa zvakanyorwa nekuda kwokuti zvine kamwe kauchenjeri kazviinazvo. Saka isusu takatora nguva yedu kuti tinyatsonzvera tichitsvaka kuti nhau iyi yakafambiswa sei. Ndosaka makaona vamwe vakamhanyira pamberi hazvina kuipa, vakataurawo zvavakaona. Asi isu takatora nguva yedu sebato reMDC kuti tinyatsoongorora tichiita tsvakurudzo yedu, kuitira kuti kana taakutaura nhau dzedu tinotaura tichiziva kuti takamira paidi, tinotaura tichiziva kuti hatitsukunyuke nekuti tinenge tawana chokwadi chese chizere. Ndosaka makaona takatora nguva takanyarara zvedu.
Munoona here Matare achinzwa nyaya yenyu zvichizokwanisa kushandura zviripo pari zvino, sarudzo dzisati dzaitwa?
Umbowo huripo hwekukanganiswa kwakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission hwakawandisa, ndo chekutanga. Chechipiri, ikodzero yevana vemuZimbabwe kusanganisira vateveri veMDC kuti vaende senhuna dzavo pamberi pematare edzimhosva. Hakuna kunonzi zvanonokwa kana kunzi zvakasikwa, ikodzero. Ende tine tarisiro yekuti kubudikidza neumbowo huripo hwebasa rakakanganiswa nezeki iye mukatarisa iko zvino yacho yamuri kuti final delimitation report, ine inonzi annexure B neannexure C. Annexure B inofanira kunge iine macoordinates, annexure C inofanira kunge iine mamepu anobatsira mapato anoita nezvematongerwo enyika kuti azoudze vateveri vavo kuti patichazonga tichinovhota paya, endai munozonovhotera muri panzvimbo dzinoti nedzakati nedzakati. Zvinhu zvese izvozvo hazvimo mufinal delimitation report. Pakatotyorwa mutemo ipapo zvakaitirwei kudaro. Saka isu ndo zvimwe zvichemo zvatiri kuendesa kumatare epamusoro.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC vachengeta guta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reElection Resource Center rinoti kunyangwe hazvo kupiwa zvitupa nekunyoreswa kwevanhu kuvhota kwakavhiringwa nedenda reCOVID-19, harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu maererano nekunyoreswa kwevanhu kuvhota. Zimbabwe Statistics Agency inoti vechidiki vari pakati pemakore 16 nemakore 53 nemana havana kuzvitupa zvinovagonesa kunyoresa kuvhota. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaSolomon Bobos Bunu vanoti vanhu vanonzi havana zvitupa vakawandisa, vachiti ichi chinhu chinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Nenyaya yekuti takamboita makore maviri zvitupa zvisiri kupiwa kana kuti zvichipiwa asi zvichiitwa pashoma pashoma nenyaya yechirwere cheCovid, tunoona kuti namba iyi inogona kunge yakati wandei kudarika ipapo. Saka nekuda kwaizvozvo tichitarisira kuti vekwamudzviti vange vachipa nguva yakati wandei pakupa kwezvitupa nemabirth certificate nekuriplesa izvo zvinenge zvakarasika, kuitira kuti vanoda kuzopinda mukukwikwidza, vanoda kuzopinda mukuvhota, vanoda kuzopinda mune zvakasiyana siyana uye mukutsvaga mabasa chaiko kana kuita zvimwe zvese zvinofanira kuitwa, nekuti chitupa ikodzero yatinopiwa nebumbiro remutemo wenyika uye zvekare kuvhota ikodzero inopiwa nebumbiro renyika.
Munotarisirei kubva kumahofisi ana mudzviti?
Tanga tichitarisira kuti zvitupa zvigone kupiwa kuvaruzhinji urwo rungada zvitupa kana magwaro iwayo yekuti vazivikanwa kuti ndevanani uye zvizvarwa zvemunyika here. Tichizotarisa zvekare kuti kune vamwe vakadeclarewa neconstitution nebumbiro remutemo mugore ra2013 pakasainwa bumbiro iri kuti ringe richishanda munyika yeZimbabwe, kuti vanogona zvekare kunge vave macitizens eZimbabwe vane zvitupa zvinenge zvakanzi alien. Saka nekuda kwaizvozvo vose ava makategories evanhu vanogona kunge vachida kuti vange vachiwana rubatsiro rwakatarisana nenyaya yezvitupa.
Vabobos Bunu, ko miriyoni yevechidiki vanonzi havana kana nezvitupa zvese munoti?
Zvekune vechidiki, tunoona kuti vechidiki vazhinji ndo vanenge vasina zvitupa nekuti ndo vanenge vachisvitsa makore ekutanga. Vanezenge vaane makore ekumberi uko vanenge vava vashoma, vamwe vanenge vakuda kureplace, vamwe vanenge vakuda kuchinja zvinenge zvakabvaruka. Asi ma youth mazhinji vechidiki vanenge vachitoda zvitupa izvi kekutanga. Nokuti tikaverenga nyangwe statistics dzeZimSec dzinotiudza kuti pagore panonyora vana vangani vanonyora maO levels. Saka zvinotiratidza nhamba yeuwandu hwevanhu vangada zvitupa panguva imwe chete. Saka tatarisana nesarudzo kudai so tinoona chitupa chinji nike chakakosha kuti chinge chichipuwa kumunhu wese.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission inoti inoda kuzivisa veruzhinji kuti iri kusangana nematambudziko emichina yavanoshandisa kunyoresa vanhu, ichiti izvi zviri kukonzerwa nekunaya kwemvura zhinji sezvo michina yavo ichishandisa simba remagetsi ezuva kana kuti solar power. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nezuro vakasvitsa mwedzi gumi vari mujeri rechikurubi. Vasikala vakasungwa musi wa14 chikumi vachipomerwa mhosva yokupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali, avo vasati vavigwa kusvika pari zvino sezvo hama dzavo dziri kuti Vasikala vanofanirwa kutanga vaburitswa mujeri sezvo vari gweta remhuri. Mutungamiri webato ravo reCCC vaNelson Chamisa vanoti Vasikala vari kungoshungurudzwa nezvematongerwo enyika. Izvi zvinorambwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti matare akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
VaZulu semagweta tiri kutambudzika zvikuru nenyaya yekuti Vasikala vari kunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso mumwedzi gumi yapfuura. Chatinoziva uye zviri mumbumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Munorevei mungajekesa here ipapo kana ivo vehurumende vachiti vanogona kuzokonzera zvakare mhirizhonga vakaburiswa mujeri?
Sokuziva kwamunoita, kana mhondi chaidzo vanonzi vakaponda vakamirira kutongwa vakagara vari kudzimba izvozvi nemukana wokuti vakapiwa mukana yekubvisa mari yechibatiso. Saka zvinhu zvakakosha kuti dai matare anzwawo zvichemo zvinoendeswa nemagweta munzira dzakasiyana-siyana kuitira kuti vachitenderwa kubvisa mari yechibatiso. Chakakosha zvakare ndechekuti panyaya yekuti Vasikala vanozotongwa sei kana kuti vanotongwa rini, hongu tiri kuona kuti matare ari kuedza kuita matrials but asiri kunyatsofamba. Pachirungu vanoti justice delayed is justice denied.
Munorevei apa mungatsanangura?
Foona zvakare mutongo uyo vanonzi vanogona kuzotongerwa mushure mekunge vabatwa nemhosva nenguva yavagara muusungwa izvozvi. Chokwadi hapana yatinoti balance pachirungu. Nekudaro tinoshuvira kuti dai zvikumbiro zviri kuendeswa nemagweta zvanzwisiswa vapiwo mukana wokubvisa mari yechibatiso vatongo vachibva kumba.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti mukomana ane makore gumi nemasere ekuberekwa akazviuraya pachikoro cheZeta Rapi High School muHarare. Mukomana uyu Prince Taonezvi ange ari mugwaro reFom 6. Izvi zvinoteverawo kuzvisungirira kwakaitwa neumwe mudzidzi aiita Form 1 kuLuveve kuBulawayo nemusi weMugovera. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Evans Zininga abata nyanzvi yezvekushanda neveruzhinji kana kuti social worker vesangano rePeace Hub muzvare Irene Chijaka Hungwe kuti tinzwe maonero avo panyaya idzi.
Maitero ichokwadi, inyaya iri kusumisa kuti inyaya dziri kusumisa dziri kuitika dziri kusangana nevana kuti vanhu vari kuzviuraya maengizi echidiku vanazera mabiki chaizvo zvinhu zvanga zvisiri kumboitika kumashure uko. Saka isu tiri kuda kunyatsozonzwisisa kubasa ratinoita kuti chii chiri kukonzera izvozvo. Tinozama zvakanyanya kuda kudzira kuti chii chiri kumbokonzera izvozvo. Toona kuti marererwo ari kuita vana marererwo anoita vana vedu ane chekuita neunhu hwavo kana tine bf yavo kana vazokura. Unoona kuti vabereki vazhinji kana tinoti maparental styles nzira dzekurera dzatanadzo mazuva ano vabereki vazhinji vari kupedza nguva zhinji vachitsvaga mari vachitengera vana zvinhu vari kureplesa kana kuti vari kutsiva nguva yekugara pasi nevana vasinyatsokuvaudza kana kuti kuumba hukama hwakanaka nevana vavo unoita kuti vana vabudise zviri mavari nekuvatengera zvinhu zviri mativi endisiki mafoni matv nechii pasi hatigoni kureplesa hatigoni kutsiva nguva yekugara nevana vedu nekuvatengera zvinhu zvinobatsika. Saka ndo imwe nyaya iyoyo futi tozvisasati nyaya yemidhia nyaya yezvi mafoni maredio matv ari kukonzera futi vana vedu kuti vaite izvozvo vedu zvinhu zvavanoona mumabhuzanhau zvavanoona matv zvinokonzera kuti vazofunga nyaya dzekuzviuraya kusanganisira mhanzi dzavanoteerera chaizvo.
Mabata nyaya dzakakosha apo. Zvino zvoitwa sei kuti vana ava mazuva ano nezvose zvavakatarisana nazvo izvi vabatsirike vasapinde mumatambudziko akadai?
Maita basa. Ndinofunga nyaya izhinji iri kwatiri isusu vabereki. Vabereki tisu tine basa guru rokutoita muupenyu hwavana vedu. Tinofanira kuva neukama hwakanaka navo kuitira kuti mwana nyange akaabhusiwa, mwana akabata chibharo, mwana akasangana nezvaanosangana nazvo, mwana kana ane zviri kumushungurudza anokwanisa kutaura zviri maari. But unoona kuti vabereki vazhinji havana nguva iyoyo yekutaura nevana. Anobva kwaanenge abva kunosvava nefuzha akaneta kana kuti mwacho asi kutogara nevana vacho. Saka ndofunga nyaya iripo ndeyekuti isusu vabereki ndichoda kutombotaura nesu zvakanyatsosimba kuti tiwane nguva yekugara nevana vedu, tive neukama hwakasimba nevana vedu kuti vana vakwanise kubuda pachena mune zvinenge zvichivanetsa.
Ndakaonawo masvondo apera aya mumadandemutande omu kumayoutube muchibatsirawo, muchidzidzisa, muchitaura zvakawanda wanda maringe neupenyu huri kuraramwa ihwohwohwo. Zvino imiwo zvamuri kuita sesangano kana makazvimirirawo ndezvipi kubatsiridza kuti matambudziko akaita seiwaya apere?
Maita basa. Isizvi zvatiri kuita ichokwadi kuti pamadandemutande pane zvatiri kuitawo paFacebook nepayoutube kupa vanhu ruzivo kuti kunyanya takatisanga takatarisana nenyaya dzemental health kunova kusagadzikana kwakanaka kwefungwa. Kana ichitaura nyaya dzemental health vanhu vanofunga kuti tiri kutaura vanhu vakuru chete ende vana tiri kuvasiya kushe. But munhu wese anotosangana nenyaya yekusagadzikana kwefungwa kusanganisira vana. Saka isusu zvatiri kuita tiri kupa education, tiri kupa ruzivo, tiri kudzidzisa vanhu kuti ungaziva sei kuti pfungwa dzangu hadzina kugadzikana. Unoona sei kana ingava hama yako kana mwana wako kuti pfungwa dzake hadzina kugadzikana. Ndezvipi zvinoratidza kuti pfungwa dzemunhu hadzina kugadzikana kuti tigokwanisa kuvabatsira? Nekuti tinoita kuti tisahwisisa inyaya yematorero azvinoti yatinozviita kana maonero acho atinozviita. Kana vanoita zvekunamatawo vanogona kuindapreta kuti kana munhu achitaridza zvakadai mwana achizviuraya mamhepo zvatopera kana kuti madhimon then mashoshawekazivo vane matsanangurira avanoita kuti aiwa inyaya yekuti pfungwa dzemunhu hadzina kugadza. Saka matorero atinoita nyaya idzi ane chekuita nemaonero atinoita kana nekwatiri kubva. Vanoitawo zvechivanhu vanogona kutora kuti imeya wengozi totoziya zvakadaro. Saka ndo dambudziko ratiri kusangana naro iroro.
Avo vange vari nyanzvi yezvokushanda neveruzhinji kana kuti social worker vesangano rePeace Hub Muzvare Irene Chijaka Hungwe vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakaita gungano rekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota musarudzo dzegore rino. Musangano uyu wakaitwa nebazi reCCC, reCCC South Africa nemusi wemuvhuro. Munewsday vagari vekuGillingham Estates kubvaresekwa vayambira kuti vachaenda kumatare kunomangarira National Building Society vachiti yakavatengesera dzimba dzisina kuvakwa zvakanaka uye vachiti mari yavari kubhadhariswa haisiyo yakabvumiranwa pakutengwa dzimba. Zimlive.com rinoti kusvika parizvino Dutumupengo Freddy raparadza dzimba zvinji nekuuraya vanhu mazana maviri nemakumi maviri 220 muMalawi, Mozambique nekuMadagascar. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Boera kumutosina zita tiri pakati nepakati panonzi mutosina zita nemuchuru kuri kuwanike nyati pati nyati dzai dzimbori 3 saa dzazoti makusenda una 1 ndobva yafamba ichikwidza mune chimwe chikomo chiripo so dzimwe 2 dzacho dzangomhanya dzichidzika dzakananga kumabvira zuva tiri muboera south ward 26 ne27 pakati ipapapa ndopa dziri kuwanika tiri kuvhiringidzika because kune vana vanokuru vari kuenda kuchikoro vari kubveyo kumuti usina zita vachienda kunonzi kwamuchuo vana vari pakati ipapa nekuti chimwe chikoro chiri kure vari kuvhiringidzika nadzo patori nomumwe murume akatsikwa angari patsime nofunga akazama kuda kuirwisa asingazivi kuti inyati chiti pamwe imombe obva atotsikwa tiri muchipatara kupechinaf bridge saka tiri kukumbirwa rubatsiro kuti dekuine vegemu vari padhuzi vauye kuboyera south muward 27 ne26
kana usingadi ZANU-PF uri dofo. ZANU-PF hairarami nokuti unoida. ZANU-PF hairarami nokuti hauna kuivhotera. ZANU-PF musangano wegwara revanhu, vanhu vane njere, vanhu vanofunga. Kana uchifunga kuti nokuti unoivenga ZANU-PF ichaparara, enda kumakuva unorara ako. ZANU-PF musangano wevanhu vane njere vane gwara. Saka ndinoti vanhu vese muZimbabwe vane pfungwa vane njere vanoda remangwana rakajeka voterai musangano weZANU-PF.
Ndaida kumbotaurawo pamusoro papresidendi vekuZimbabwe, presidendi veZANU-PF, kuti avawane mari yekutitumira vanhu vekuzotitora kunge ndovakatiunza kunoku. Kunokuti akauya tega kana zvatiomera tichadzokera tega. Vari kutida kuZimbabwe kuzotipa mabasa here? Vari kutida kuZimbabwe kuti vatipe chii? Vanotiisa pai? Tinonodyanana here kuZimbabwe ikoko? Ngavabhadhare maticha kwete kutambisa mari vachituma timu rekuuya kundoita zvekutifambira kuti tiuye kumba. Kavangotiudza mitemo chete yepabhodha votisunungurira bhodha tokwanisa kupinda nezvinhu zvedu zvatakaseenza kuno kunoshandika. Tinonozadzanawo Zimbabwe ikoko tinonodyanana. Kune indastiri yaoda unotipa basa. Ngakutange kwaita mari tigodzoka tichauya tega kana takuda kuuya. Handidi kutaura zita rangu nekuti ndingaparara. Ndoda kuzonovhota ndingamuke ndakashayikwa nevanhu veZANU-PF ivava. Nonzwa shungu mhani kana ndichitaura nezveZimbabwe. Tiri kuuya kunovhota gore rino tichauya tega.
Maradi kustudio 7, maradi kustudio 7, ndonzi tafadzwa charumbira. Ko avo vanochema chitima vekumwenesu. Vanochidi chitima nokutivo vanovhotera pasipo. Ngavatange vagadzirisa pokuvhotera. Kana vagadzirisa pokuvhotera zvitima zvigozouya zvakawanda. Hatiwo vanoda transport. Ngavatange vavhotera panoita kuti matransport akwanise kuvapo. Because taneta nokubirwa kaisisi.
Ini ndoda kubvunzawo kuZeki padanho riya rekuti vaya vanovhotesa vanhu vanenge vakarejistira kuHarare asi ivo vonovhotesera vanhu kuChegutu. Zvinozoita kuti ava vari kuvhotesa vanhu vakundikane kuvhota ende nhambo yeyo inenge yakawanda. Panoitwa sei papo? Nekuti vanhu vanovhota kuseni kubva na7 kusvika 7 manheru. Ava vavhotesa uku havazokwanise kudzoka kunzvimbo dzavo dziri kuno kuti vakwanise kuvhotawo. Panoitwa sei?
Pamakare negotiations ari kuitwa nema civil servants kuti vawedze zvakasiyana siyana. Ndofunga chikuru kuti chofana kuitika pane chokuti yema allowance ingaite shoma. Apinde mari kwadzi kwadzi zvokuti is something tangible zvokuti munhu anenge aizva kuti zvinopinda nokupenjeni kwake nzovha. Kuzvinonesa zvokuti mukada kungobvesa nokuti chakupai ma allowance COVID allowance that can be stopped here no COVID yakutopera. Hurumende can say tatomisa ma allowance for COVID because COVID hakusina madza. And there is no way you can say ayo toda kuramba tiona mari yacho. Nokuzoti angari ma allowance ingasisala. Tupai allowance yezvakati, tupai allowance yezvakati. Ndoizwa pa salary. Mari iyo ngaiende ite salary. Kana ichiita salary then munozva kuti grade rangu rakamira kadai. Is a ma allowance yezvakati. Asimboshandi anytime you can be withdrawn. And there's not a right to go allowance. Uno kuudza kuti allowance hapasi civil servant. What kudi? Onza salary yako iyo tokupai. So I think pama negotiations ipapokazoka. Emphasize on more of salary than less of allowances. Katenda angu. Ini zvaundongova pensioni ya. Kuti uri kana zvikaenda kuma salaries kuda pensioni yangu ichadini pamwe ingaita iri nani. Katenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatidza pasi rose nekwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muromo wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.